Vachitaura vari kumahofisi ehurumende munhu mutapa muHarare nhasi vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati kuratidzira nekusaenda kudare reparamende kwenhengo dzeTPC hakurevi kuti Zimbabwe haichatevedzera mutemo.
Kana bato rinopikisa riri muparamende vakafungawo zvekuzvibudisa zvenguva pfupi kana zvachose mumabasa eparamende. Hapana gwanza rinoitika panyaya yebumbiro remutemo wenyika. Mapato kana munhu ane kodzero yekuita sarudzo kuti anoda kutora chikamu chake here munyaya dzenyika.
VaMurwira vati hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika mudare reparamende uye kumatare nekudara haina chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeTPC mudare nemumakanzuru. Nhengo dzeTPC 24 dzakadzingwa muNational Assembly nemudare Senate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kunyange veTPC vakanyora tsamba vachiedza kujekesa kuti vaChabangu havana masimba aya, mutauriri wene Assembly vaJacob Mudenda vanonzi havana kuzviteerera. VaMurwira vatiwo vanopikisa vagara havadi kutambira zvabuda musarudzo uye vakati hurumende inoda kuita nhaurirano nevanopikisa kuburikidza nePollard. Asi mutungamiriri weTPC vaNelson Chamisa nevamwe vanopikisa vanoti zvePollard ndezvemugotsi matsuru. Kunyange vamwe vakaita savaJob Scala vaJacob Ngavivhume nevamwe vebato Mutwakazi Republic Party vapfumbamwe vari mujeri nezvinonzi nevamwe nyaya dzezvematongerwo enyika, VaMurwira varamba kuti pane vari mumajeri nenyaya dzezvematongerwo enyika.
In an attempt to dignify their sport, kuedza
kuumbiridza nhema dzavo vanoti munyika mune vasungwa venyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende inoda kuburisa pachena kuti hakuna vasungwa vezvematongerwo enyika munyika.
Vachitaura mushure memusangano wanhasi mumiririri weRwanda vaJames Musoni vanotungamirira mubatanidzwa wevamiririri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vaudza Studio 7 kuti vagutsikana nezvataurwa nehurumende kuti zvinhu zvakagadzikana munyika.
Musangano
wataita watibatsira kunzwisisa kuti munyika mune kugadzikana uye hamuna dambudziko. Vanopikisa vanofanirwa kuti tarisa mitemo nenzira dzekugadzirisa makakava sezvinotarwa nemitemo vozvitevedzera kugadzirisa kana vane zvenyunyuto.
Achitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri weTPC vaGift Ostalos Ziva vati munyika mune dambudziko guru kunyange hazvo hurumende isiri kuda kuzvibvuma.
MuZimbabwe mune dambudziko, there's a constitutional crisis muZimbabwe yakabuda nenyaya yesarudzo dzakaita zviri pamutemo. ZANU-PF inoabusa macourts, inoabusa mainstitutions of the state akafanana naZimbabwe Electoral Commission kuti vamashandise kuretaina political power. Sarudzo zvinoitwa kuti vanhu vasarudze munhu wavanoda, kwete munhu wekuti vanoabusa the state kuti vagare muzvigaro without the mandate of the people. Ndodambudziko riri muZimbabwe. Right now munoziva kuti maMPs eTPC nemacouncillor akaitwa recalled zvisiri pamutemo nevanhu vasinga belong to the Citizens Coalition for Change.
Murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Democratic Institute vavekesela gumbo vatiwo hurumende iri kureva nepasipo nekuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa.
Maitiro ayo manje ari very covert. Inopomera vanhu mapolitical opponents chuma crimes kuitira kuti vakavharwa mujeri. Inongoshandisa chuma crimes itoto kuti macriminals asi mapolitical prisoners.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyika dzakawanda muAfrica nekunze hadzisi kufara negwara ratora Zimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Kusagadzikana muZimbabwe kuri kupa kuti vamwe vana veZimbabwe vapotere kunyika dzakavakidzana neZimbabwe zvokonzera matambudziko munyika idzi. Nyika dzakatemera vamwe vatungamiriri vehurumende dzakaita seAmerica dzinoti zvirangwa kuzobviswa kusvika Zimbabwe yatevedza utongo wejekerere nekuita sarudzo dzakachena. Vaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.